shurana varume muchingo shurana sevenzerai munyika musatukane munongotukana varume muchingo shurana sevenzerai munyika musatukane sevenzerai munyika musatukane
Okay.